zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichiparticipate iripo kuma meetings nekumusangano yese yeFIFA kozi ndokunoitwawo ma decisions akati koshei. Yezve tinoona kuti kwakapinda normalization committee iFIFA iri kubatsira Zimbabwe pamutambo zvenavo ichipatsira FIFA, saka zvakakosha zvikuru. Iyezve tinotarisira kuti vanoenda ikoko vemuZimbabwe kunowanzoenda chief executive officer vanoenda kuti vange vachipatsirika kuti vange vachiuya kuzoimplementa zvinhu zvakakosha kuti mutambo wenhabvu unge uchiendera mberi muno muZimbabwe.
Tinoona kuti iko kuCongress uku Brazil ndo yadoma senyika ichange yakabata World Cup yemadzimai yemugore ra2027. Tichitarisawo mamiriro akaita nhabvu yemadzimai munyika, munoona sei izvi?
Zvakakosha. Tanga tichitambudzika seZimbabwe pamutambo wevasikana wenhabvu, asi munoziva kuti takamboendawo kumaolympics, saka takatarisira kuti tinge tichiendawo kuworld cup tichikompita nemacountries fanika vana South Africa nanigeria. Asi tanga tiri kumashure stereki, asi tiri kuona kuti iye zvino kwave nenational league. The last time takaita national league haina kuzopera mushe nenyaya dzemari, asi tinoziva kuti kune funding inenge ichibva kuFIFA, saka funding iyi ikashandiswa mushe tinoona kuti zvichatibatsira.
Pane zvingadzidzwe nenormalization committee iri kubva kuZimbabwe iri pamusangano uyu zvingabatsire nyika panyaya yenhabvu?
Zvakawandisa. Iyezve financial discipline ndo yakakosha, saka the biggest lesson yavanofanira kuti vange vachidzidza vachiuya nayo kuno ndeyokuti vazive financial discipline, vatiudze kuti mari dzavo dziri kufamba sei. Iyezve vakomunikete kuti maprograms avo akamira sei tichiendera mberi.